Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 14, 2018. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nhasi Zimbabwe inocherechedza zuva remauto. Mhuri dzevakarwa muhondo yerusununguko vakaungana neZiro Harare kuHeroes Acre vachirangarira mabasa akaitwa nehama dzavo. Sangano revarairidzi Progressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti varairidzi vaimanikidzwa kubhadhara mari dzemhemberero yezororo remagamba nemauto. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nhasi nyamavhuvhu 14 izuva rokucherechedza mauto ese emuZimbabwe. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti zvakaitwa nemauto kubva muna mbudzi gore rapera kusvika pasarudzo dzakaitwa masvondo maviri apfuura zvinopa vanhu kufunga kwakadzama. Imwe nyanzvi uye vachidzidzisa paDeFry University kuOhio, Professor Elliot Masocha vaudza Studio 7 kuti vanhu vanoona nemirerero yegore rino nemaziso akasiyana pane makore apfuura. Vanoti veruzhinji vanoona kusiyana kwemashandiro avanoita nemasoja nhasi nemafambisirano avaita nevarwi verusununguko. Tabata muzvinafundo Masocha kuti tinzwe maonero avo.
Ndinoona sokuti izuva rakanaka rokupemberera vanhu vakasacrifisa upenyu hwavo, asi neimwe nzira maonero andinoita ndokuti mapato aya anofanira kushanda nesimba kuti abiwe navanhu kwete kuti ahiwe navanhu, kuitira kuti patinosongana navo pose pose tinoitawo zvinoitwa uno kuAmerica kuti tinoti isu thank you for your service.
Sokuona kwenyu munoona sekuti vanhu vanokudza here masoja munyika?
Kana takatarisa munyika yeZimbabwe ndinoona sokuti masoja akambokudziwa chaizvo kubva pana November paya paya pavaibatsira kubvisa mutungamiri wanga aripo. Vanhu vakafarira masoja chaizvo, asi pane zvakazoitika a day after my election apa pakabva pafundusira vanhu zvekare kumasoja kuti kana ukatamba namasoja ka unoitwa zvakati zvikati. Saka ndiona sokuti ni masoja ava nebasa zverimwe rokuda kuti vanhu vavakudze sokuvakudza kwavakaita pana November apo pavakaenda kumastreet havana kutsvara munhu, havana kurova munhu, vakabatana navanhu tichiona mapicture vanhu vachitorwa mapicture namasoja nezvimwe zvese izvi. Asi pavakazo buda pamaelection after my election apa fukidoridzwa mumastreet zvatisati tamboona isu kubva independence 1980 futi zvichiridzwa mumatown makadero, zvakabva zvabvundusira vanhu kuti masoja haasiwo kujairira. Aya
mwedzi mipfumbamwe yapera vakabvuta nyika nechisimba. Mazuva ekugadzirira sarudzo vainzi vari kushungurudza vanhu mumaruwa. Svondo mbiri dzapfuura vanhunzi vakauraya vanhu vanomwe mushure mesarudzo. Vanhu vangakwanisa here kufara nemasoja pazuva ravo ranhasi?
Vamwe vangakwanisa havo kufara zvichienderana nokuti vaivhundusirwa vairohwa zvazvi vava vari vokumapato api acho, nokuti ndofunga paitwa zvose izvozvo kana kuti vanozvitaura izvozvo nevakaona izvozvo pamwe ndevokune rimwe bato. Asi vanevokune rimwe bato vanogona kufara nazvo, asi kuti zvinhu zvaakungovhundusa, nokuti kumwe kufara kunogona kunge kuri kufara kwokunyepedzera kuti izuva rachoka Ndiyori nunguitwa omu mazuwa nchewa wapangoresa kana iri nguwe kufara. Ngati fara asinucho mkatikati mumoe ya hana. Vasinga fari za chose.
Saka Professor Masocha, chii chinofanira kuitwa apa?
Nyazi kuzimbabwe chinofanira kuitwa nguwa zino. Nguwa ya kuru zirana kutitinge tiri very peaceful. Tichidana nata wane nika ya mwekete. Nukuti kuruhisana takaona kuti hakuna. Chakuno tipa, kuno tisira mawanga mambo asinga zopoli pamwelo kutitorela upeyu saka inguwa ili sete chivu cha hizi ya tino kuru zirawa kuru wa kuru ya misangano kutingawa kwa nise ukuru zirawa walwamo dolewa tigira kuti atisi kuda kuru kisana
munoona sekuti mapato aya akaenda kumatare ezimosha anga kwanisa kushanda vese ere musure mekunge dare redzimosha rapa mtongo wayo
ndinoona chizore imwezo zvokuti vakwanise kuzoshanda vose nokuti zvinoratidza zvaitika ndozvokuti kana munhu achinge asungisa munhu kuti ndigozochiva tichande tose panotinetsei plasi tichitarisa zvedu isu African politics yose Africa yose tinoona kuti bato rechitonga nebato reopposition hazviwanzi zvanyanyo kuzvidzana ipapapa nokuti kungopomerana mhosva kungokandirana nyoka mhenyu pote pote saka ruzhinji rwacho kuti vanhu vazoda kutonga vose vazoda kushandira pamwe pose panotinetsei zvekare vanhu veopposition iye kunzwisisa kwatinoita ini kunyazi hoposede kuti vanoshavo kuti kana vakashanda vose vomuhurumende umu havazokwanisi kuita basa ravanenge vachibhadharwa namadhona avo rokungopopota nokungoopoza nokungoramwa saka kuvamwe vari mupolitiki dzeopposition ratova basa upenyu hwavo hwose vamwe vatinoziva havana kunge vamboshanda rimwe basa kuzvekweruri politics iroro
nyanzvi mune zvamatongero enyika uye vachidzidzisa paDeFry University kuOhio Professor Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Mazana nemazana emhuri dzevakarwa muhondo yerisununguko vakaungana nezviro muHarare kuHeroes Acre vachirangarira mabasa akaitwa nehama dzavo. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya iyi.
Vanhu ava vakaungana paurongwa hwekucherechedza zuva remagamba uhwo hwakaitirwa paHeroes Acre nezuro. Hama neshamwari dzaienda pamakuva ehama dzavo vachitaura mabasa akaitwa nemagamba aya arere paHeroes Acre vachitaura kumucheto kweurongwa uhwu. Hanzvadzi yemuchakabvu Samuel Parinyatwa, amai Mary Shoniwa vakati vainzwa kufara kuti hurumende iri kucherechedza mabasa evanhu vakafa vachirwira rusununguko kurwinyika. Amai Shoniwa vakatiwo vacharamba vachinamatira Zimbabwe kuitira kuti Musiki aramba achitungamirira mune rakanaka.
Zuva ranhasi izuva rakanakisa, izuva iro tichikumbira kuna Jehovha Mwari kuti atitungamirira atiropafadze, asi Jehovha Mwari aita saizvozvo. Saka tiri kumunamata kekare kuti endererai mberi, nyika yedu isununguke, toda nyika itsva. Ndizvo tiriya kunamatira.
Mumwe weavo vaive pachiitiko ichi vaPatrick Mangena vakashamiswa pavakabvunzwa neStudio 7 vakaratidza mufaro vachiti munhu agara kwenguva yakareba achida kutaura neStudio 7 asi zvisingaitiki.
Watafara stereki nhasi nezuva ranhasi ndauya kuzoona grave romukoma wangu Alfred Nikita Mangena uyezve nokutaura mubroadcasting. Nanzikazivi ndichasangana navanhu vebroadcasting ndikataura navo ndafara stereki zvanhasi hamene kuti vanombosiva kupi. Hai, ndanzwa kufara chaizvo.
Munin'ina wamuchakabvu Peter Clever Musanhurutaniri vapo Musanhurutaniri vakati zuva remagamba harisi zuva rekubvunzana zvikwereti asi kuti izuva rekucherechedza nekuremekedza vanhu vakasunungura Zimbabwe.
Sasa izuva guru ratinorangarira magamba ose akafira nyika ino tisingatarisa kuti tikutarisa munhu umwe chete kana kuti mhuri imwe chete asi notarisira senyika yose inorangarira basa guru rakabatwa nevakomana nevasikana saka isusu mfukwa zedu zwara nasi tinori cherecheza zezuwa kuru zwara tinori meketa zikurusa nukuti rufaru watuko ona rwesu nwa wanu yesu arufamba mnyika ine Zimbabwe waka pakuma kamba iwa yae ndai paka pasina iyo tigadai chiru hoshwa na nasi chingo tambura chingo onesu wantondo saka tinotenda nibasa kukura wakaita saka zwara nasi harisi zwara kukundana spirit kana kuti ndokutukaridzana kana kutaurana zvakaipa izva rekuti tinda kurangarira
mudzimai wamuchakavhu Kane Kala amai Skumbuzo Nkala vakatiwo Heroes Day inhoroondo ichagara ichitaurwa nekusingaperi pamusoro pezvakaitika kuitira kuti Zimbabwe iwane rusununguko.
This day is very important kuma Zimbabweans, not to me only, but kuma Zimbabweans as a whole, because it's a history to the country. Abantu bafunda ukuthi kwenza sihlale sisazi ukuthi what happened in the past for our country, to know ukuthi kulabantu ababa committed ngelizwe labo. We now call them heroes. That's why we are here today.
Apo hama neshamwari dzaienda pamakuva ehama dzavo vachitaura vakaungana pamakuva aya. Studio 7 haina kuona munhu akaenda kunomirawo pamakuva evanhu vaviri vanoti Sabina Mugabe, hanzvadzi yeaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, pamwe nepaguva remudzimai wava Mugabe wekutanga amai Sali Mugabe. Zvichienzaniswa nemakore apfuura, huwandu hwevanhu vaive kuHeroes Acre neZuro hwaive hushoma chienzaniswa nevaiveko gore rapera, asi nezuro kwakanga kwakazarisa mauto nemasoja kudarika mamwe makore. Ndakamirira Studio 7 kuNational Heroes Acre muHarare, ndini Kiri Mzamira.
Zvichakadaro, kwemakore mazhinji pane kusagutsikana nenzira inopiwa vanhu ugamba mushure mukushayaka kwavo. Nyanzvi mune zvamatongero enyika uye vachidzidzisa paCalifornia State University, Dr. Angela Gapa, vanoti vanhu vanofanirwa kuve nechekuita nekusarudzwa kwemagamba, sezvo magamba vari vanhu vane vakaitira vanhu zvinhu zvakawanda, kwete bato rimwe chete rezvamatongero enyika.
Inini manzisiro angu magamba ane vanhu kuti vanenge vakaita zvinoita kuti vanhu vazhinji vakutsikane nazvo. Hongu mauto ari kuHeroes Acre akafira nyika during mahondo dzechimurenga. Tinozvikudza izvozvo, tinozviremekedza. Asi iko zvino tamuna 2018 taanawo vamwewo mauto edu atinoona pamasocial media, atinoona pamatv, atinoona muchi kufamba kwedu kwemazuva ese ataa kuremekedzawo. Saka isusu chatinenge tichidawo semaZimbabwe ndechekuti zvona iwo mauto emazuva anaya atinoonawo achiita mabasa angasingaitwiwo negeneration iyoyo yemauto akarwa chikurenga, ivo vapiwo muremekedzo umwe chete. Saka vanhu vakawanda Heroes yekuHeroes Acre hazvimeki sense kwavari kuti ndiani munhu akafa kudhara wekuma1970. Yes, tinozvikudza zvavakaitira nyika, asi pane vamwewo vanoita basa mazuva ese vanofanira kukudzwawo.
Nyanzvi mune zvamatongero enyika uye vachidzidzisa paCalifornia State University, Dr. Angela Gapa. Sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti rakatambira mashoko ekuti varairidzi zvikuru mudunhu reManicaland vaimanikidzwa kubhadhara mari dzenemberero yezororo remagamba nemauto. Mutungamiri wesangano iri vaTakashira Zhou vanoti vaitungamira mukumanikidza varairidzi kubhadhara mari idzi vakuru vezvikoro mumatunhu. Vanoti varairidzi vaibhadhariswa dhora rimwe chete pamunhu, vakuru vezvikoro vachibhadhariswa mari dziri pakati pemadhora maviri kusvika kumadhora mashanu.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rebazi rezvedzidzo pamwe ne ZANU PF panyaya iyi. Ngati nzwei hurukuro yaitwa na Jonga Kandemiri we Studio 7 na vazhou.
MuZimbabwe yese zvayo, but zikuru sei kumanika lendi kubuera district. Vana DSI akamanikidza kuti ticha wega wega ari mubuera district ngaabhadhare dollar. Vakuru vezvikoro vachibhadhara $2 zvikapa $5. Saka zvinhu zvinoti shungurudza kuti varayiridzi vawanikwa vachimanikidzwa kuti vabhadhare mari yeheroes nedefense forces. Isu tinofungidzira kuti mapolitical parties anofanira kunge achikumbira kwete kumanikidza, nokuti ipapa kumanikidza paitonzi vanenge vabhadhara vacho vanenge vachinyorwa mazita avo pachikoro. Chikoro futi zvechinge chinyorwa futi pasocial media kuti chikoro ichabhadhara ichi haisati chabhadhara. Saka izvozvo zvaipa kuti vasati vabhadhara vanzize ndo vanosupporta maopposition political parties. Saka varayiridzi vanenge vavakutya kuti mukushanda basa ravo havakwanisi kuzowana mapromotion kana kuzotambirwawo zvakanaka kumaofices ehurumende aya ana DSI kwavanenge vachiinda vanhunha dzavo. Saka zvinhu zvinotishungurudza.
Ndiani aiita kuti varayiridzi vamanikidzwe kubvisa mari iyi? Ihurumende here kana kuti misangano yezvematongerwo enyika?
Zvakasangana, kunoti vakuru vemumapolitical parties kana matongerwo enyika, kwozoti vakuru vemueducation asi vanenge vana mapolitical post kumapolitical parties. Seipapa tikatarisa DSI ava, district school inspector, vanotozikanwa kuti variko kupolitical party yezvanhu. Saka vanozoshandisa position yavanayo kuti ndi district school inspector kuti vamanikidze maheadmaster kuti afosedzewo maticha avo kuti abhadhare. Saka tingangoti mapolitical parties anoshandisa vanhu vavo vari mueducation kuforceredza marayiridzi kuti vabhadhare mari, zvinova zvisina kunaka.
Imiwo sesangano reptuz matanhapa amuri kutorawo panyaya iyoyi?
Isu takatora kakawanda, takataura tichinyora matsamba kuburikidza kuna Minister of Education zvekare nekuna Vice President namapresident kuti ngavambosiyawo maschools ave political free zones, kuti maschools inzvimbo dzokudzidza nokudzidzisa. Saka tinofanira kucreate environment yakanaka isingapi kuti vana nevarayiridzi vaatende mapolitical parties eripi bato zvaro repolitics. Saka zvinhu zvese zvatiri kutaura izvi nematsamba yese ati kunyora anenge anongowirawo pazvigogodza, nokuti hapana chatiri kuona chiri kuitika chiri kuchinja. Zvigogodza zvisinei nemadhisizhoni anenge aita izvi namakoti zvinongoramba zvichiitika, maticha achimbunyikidzwa kuti abhadhare mari dzekumapolitical parties. Saka tinongomunga kuti zvinodawo yecommon sense revolution yekungoti vanhu vaonewo kuti zvakanaka ndezvipi.
Saka mari idzi dzaizoshandiswa chivazhou?
Mari idzi hamene kuti dzinoshandiswa chinyi, hadzina akaunti, munongobhadhara. Hapana chinozotaridza kuti dzakazoshandiswa chinyi, asi tinofunga kuti ndo dzimwe dzinobiwa nevakuru vemapolitical parties ava.
Avo vange vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavashira zhou vari parunhare kumasvingo naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vehurumende yava Donald Trump vari kuongorora kuti moto mukuru uri kubvuta kuCalifornia waparadza zvinhu zvakawanda sei. Gurukota rinoona nezvemukati menyika vaRyan Zink negurukota rinoona nezvezvirimwa vaSony Perdue vakashanyira nzvimbo dzakatsva mumoto uyu. VaZink vakaudza vatori venhau kuti vanodzima moto vanofanira kufisa miti yave kufa neiyo yakafa kuti moto usawana pekubatira. Moto uyu wakapisa zviuru nezviuru zvedzimba ukakonzera zviuru nezviuru zvevanhu kutiza misha yavo. KuEurope ngarava yakanunura vapoteri zana nemakumi mana neumwe nemusi wechishanu mugungwa reMediterranean iri kutsvaka paingamira. Ngarava iyi inonzi Aquarius uye inoshandiswa nevana chiremba veDoctors Without Borders yakarambidzwa kupinda muItaly nemumalta. Vana chiremba ava vanopemera nyika mbiri idzi mhosva yokusatevedzera mitemo yezvamakungwa inoti ngarava inenge yanetseka inogona kupinda munyika inenge iri patyo. mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vatsoropodza vaimbozi chipanga mazano wavo amai Amorosa McNaught Newman mushure mekunge vashambadza matepi avakaita vaTrump nevamwe vanhu vemuwhite house vasingazivi. Vachinyora paTwitter vaTrump vati McNaught Newman akavakumbira basa achichema. VaTrump vati vamwe vashandi vemuwhite house vange vachimuvenga nekuti akange aine utsinye uye asina kuchenjera. VaMcNaught Newman vari kutaura pamaterevhizheni nemumanewspaper nhau achitengesa bhuku raakanyora rinoshora vaTrump achivati pfungwa dzavo hadzina kumira zvakanaka uye havakodzeri kuve mutungamiri wenyika. Vechidiki vari zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muFrancistown kuBotswana zvakaswera nezuro vachiita mabasa avo emazuva ose apo vezero ravo muBotswana vaipemberera zuva reInternational Youth Day. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Vechidiki vanobva kuZimbabwe vakaswera vachishuvira kuti dai vakange vari kumusha vaikwanisawo kupinda muurongwa hwekucherechedza zuva revechidiki pasi rose. Zuva iri rakacherechedzwa nezuro muBotswana. Asi vechidiki ava vanoti vakaswera vachiita mabasa avo semazuva ose. Muzvare Precious Moyo avo vane makore 24 vakaudza Studio 7 kuti shuviro yavo ndekuzviitira bhizimisi ravo. Asi vakati nokuda kwekusamira zvakanaka kweupfumi muZimbabwe vari kuswera vachiita wakiti negonzo nemapurisa emuBotswana sezvo vasina mvumo yekugara munyika iyi. Muzvare Moyo vanoti kusava nemagwaro ekugara muBotswana zviri pamutemo kunoita kuti vatadze zvakare kutangisa mabhizimisi muBotswana kunyange hazvo mikana yokuzviitira bhizimisi iripo.
Apa nyedzi mapurisa kunogwa hatizokwanisi manje kunge tine mukana wayowo kuti tiite like maprojects wati because first chatanga kubvunzwa bepa ntone bepa rako. Saka zvimwe zvachona unogo zvitozvihwandisa nyange uine mukana wekuita zvinhu zvakanaka hauzokwanisi kunyatsozvibuditsa nekuti one unenge uri legal hauna mapepa. Saka nyange uine mukana unotohanda unodzokera kumashure nyango uri able kuita sei kuita zvimwe zvinhu. Mayuti yekunogo anonyatsobatwa zvakanaka ende vanonyatsotofila kuti vari pai vari munyika mavo vanonyatso vari free zvakanyanya. Inyika ine runyararo haina mhirizhonga ende vanonyatsofila kuti tiri pai tiri munyika medu.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chine makore 24 kuberekwa icho chakaramba kudomwa nezita chinoti mamirire zvematongerwo enyika anofanira kuchinja kuZimbabwe kuitira kuti vechidiki vavhurirwe mikana yekushanda. Chizvarwa ichi chinoti kushayikwa kwemabasa muZimbabwe kuri kukonzera kuti vechidiki vazhinji vatize munyika vachinotsvaga chingavararamisa kunyika dziri pedyo nekure dzinosanganisira Botswana, South Africa, Britain, America nedzimwe dzakawanda.
Zimbabwe totarisiro budiriro munyika mberi kuti vanewo mabasa ngozi chakapasa tine machikoro but kuti tione kuti chekuita hapana. Saka takutongoperera kuya kunone dzimwe nyika unoenda kuBotswana tichingotsvaka kuti tiraramo ngozi hatina hope yekuti tikwanise kuitawo munyika mberi kuti tichione nechikoro chako ndiendewo ndiwanewo basa kuti ndirarame hapana. Saka ndakutotravhera kuti niwane kuti baba vavo namai vaonewo kuti vararamewo kunyika ngozi hapana chokubata. Taita zvodai maitawo shanduko maitoona kuti kauyo kana shanduko yekuti kanowo zvimwe zvitsvawo zvinouyawo tisangorambe tichingoti tara izvozvo tichitevera zvangu tidava tichinjirawo kana sei zvikuitika munyika medu zvidai vambopo vamwe mukana vaona kuti zvinofambawo sei. Zvinorwadza kuti vamwe vari kucerebhureta kufara munyika kamunyika mava ndidzi semayouth.
Zuva raInternational Youth Day rakarangarirwa nenyika dzakawanda pasi rose paine chinangwa chekuzadzikisa kupa vechidiki mikana yakanaka yekuzeya nhuna dzavo nevanotungamirira kuitira kuti vawane mikana yekuti varatidze unyanzvi hwavo mune zvemitambo nezveupfumi mumatunhu avanogara. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown muno muBotswana, ndini Shingirai Madondo.
basa redu ndere kukudzai imi vateereri zviri kuitika muZimbabwe. Zvinotibatsirawo chose mukatiudza zvamunoda kunzwa muchirongwa chenyu cheStudio 7 kana woo kutiudza zviri kuitika munharaunda dzamunogara. Kana paine zvamunoda kuti vamwe vateereri vazive zviri kuitika muupenyu hwenyu, kana woo zvakaitika muupenyu hwenyu, shandisai mukana uno paStudio 7 apo munotaura makasununguka. Zivai kuti chirongwa cheStudio 7 ndechenyu imi vateereri. Nokudaro shandisai mukana uno kutaura zvamunofunga kuti zvinovaka imi nenyika yenyu. Tinodawo kuti muzive kuti paStudio 7 hatikurudzire kutukana, kunyombana kana kutaura mashoko anokonzeresa ruvengo munyika. Munofunga kuti tiri kuita basa redu nemazvo here? Ndezvipi zvamunofunga kuti tinofanirwa kunge tichiitawo paStudio 7? Kuti tinzwe mafungiro enyu pamwe nezvamunoshuvira, tumirai tsamba mbozha dzenyu kana kuti email mururimi rwechishona ku studio7@voanews.com. Studio ineka number 7@voanews.com. Munokwanisa kutitumira WhatsApp kana text message pa number dzinoti 1202 465 0318. Tinodzokorera zvakare number dzedu idzi 1202 465 0318. Munokwanisawo kutishanyira paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tinokurudzira kuti mutifarire paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Yapera rikachipotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Nhasi Zimbabwe inocherechedza zuva remauto. Mhuri dzevakarwira hondo yerusununguko vakaungana nezuro muHarare kuHiroshi Eka vachirangarira mabasa akaitwa nehama dzavo. Sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti varairidzi vaimanikidzwa kubhadhara mari dzenhemberero yezororo remagamba nemauto. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvekare manheru anhasi. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, zvitumire kuStudio 7 at VOA News. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pavoashona.com. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndoti mosera zvakanaka.